ini ndinonzikafa zvamatinenga ndiri chizvarwa chekuzimbabwe chiri muno muwashington dc ndiri kufara nokuti ndokwanisa kuvhota musarudzo ya2020 uye ndinondisapota vabiden natrump vari kudemocratic party.
Chii chiri kuitwa nemadhemocrats chaita kuti mufunge kuti muvhotere bato irori?
Inini chinhu chanyanyo ndiitisa kuti ndivhotere madhemocratic party munguva ino tosafara nemabatirwo aita vatrump nenyaya yecovid. Taona vanhu vakawanda vari kufa, vari kuramba vachingofa nekuramba vachirwara nekutambudzika kwataita maamericans kuno kune nyaya yecovid. Saka ndaona kuti pamwe takakwanisa kusarudza mukuru akasiyana tingakwanise kukontrolo chirwere ichi zvakanaka. Chechipiri kunyanyisa, ndakanzwa kushungurudzika zvakanyanya nekuurayiwa kuri kuitwa vanhu verudzi rwangu, vanhu vechibhoyi nemapurisa nevanhu verudzi vasiri rwangu vari kuraya mabhoyi pamusana pekuti they are black people. Saka izvozvo ndaona kuti ndikwanise kuramba ndichigara muno munyika ndichifara zviri nani kuti ndisarudze mutungamiri mutsva.
Makavhota here kana kuti muchavhota rini?
Ini ndichavhota musi wa November 3.